Ini ndini Marvelous mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chishanu ndira 27, 2017. Muimbi ane mukurumbira mu South Africa Lundi anoshaya. Mvura yonaya zvakanyanyisa zvekuparadza zvivakwa pamwe neupenyu hwevanhu. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoudzwa muBulawayo kuti bato ravo rinofanirwa kunzwa zvinodiwa nevanhu kana richida kukunda musarudzo dza 2018. Studio 7 inosvitsa nhasi makore gumi nemana tichitepfenyura. Muchirongwa cheLife Talk na 8 PM tiri kutarisa dambudziko riri kukonzerwa nekunaya zvakanyanyisa kwemvura. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.